nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 24/2021. Makateerera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kutaura kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wavo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobudisa kuti pane mhosva yakaparwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vari panyanga. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munhandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiyo kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira vagari vemuchitungwiza kuita zvemhirizhonga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramajistrate remuno muchitungwiza amai Gladys Moyo vati hapana humbo hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti muzvare Kuvheya vakapara mhosva yavari kupomerwa. Amai Moyo vati mapepa ekupomera muzvare Kuvheya mhosva anga asiri kubudisa pachena mhosva chaiyo inonzi yakaparwa namuzvare Kuvheya, saka vati vaona zvakakodzera kuti varase nyaya iyi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta muzvare Kuvheya Fred Masarirevhu.
Dare rabvumirana nesu kuti zveshuwa zviri kunzi zvakataurwa hazvibuditsi kuti mhosva yacho iri papi. Kuparwa kwemhosva kuri papi. Kutaura kwakaitwa munhu akataura asingawirirane nekupunzwa kwezvivakwa zvevanhu. Mashoko ake wavo anobudisa mhosva pakuti kudini. Saka koti yataura ikati haisi kuona pane zvaunzwa nestate. Pane chinobudisa kuti pane mhosva yakaparwa. Saka state yacho haikwanise kuenderera mberi nekutonga Alice kuburikidza nemapepa akaiswa pamberi pedare pari zvino, nekuti mapepa iwawo haasi kubudisa kuti mhosva yacho iri papi.
Muzvare Kuvheya vati kushungurudzika kwavakaitwa nenyaya iyi hakusi kuzovadzosera kumashure mukurwira zvido zvevagari vemuchitungwiza. Vachiti vakuru vakuru vekanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende vanofanira kuita zvinhu zviri pamutemo.
Chataingoita ende chatukuramba tichiita ndechekukurudzira kuti chitungwiza municipality iteedze mutemo, Minister of Local Government iteedze mutemo, nekuti kupwanya kwavakaita kwakange kusiri pamutemo. Ende isusu kuvaendesa kumataraidzi mhosva epamusoro yehigh court tichihwina nyaya yacho tichivamisa kupwanya kwavaita zvinotaridza kuti zvavaita zvakanga zvisiri pamutemo. Ende isusu tiri kungoti mutemo ngauteedzerwe. Uye zvekare tinotarisirawo kuti vanotengesa vachawanikwa vachivakirwa pekutengesera pane mvura yakachena, pane zvimbuzi uye pane mutengo wakaderera zvekare. Ndio chete zvandokwanisa kutenda zvekare. Ndinongoti zvekare Mwari achiratidza kuti chokwadi achikundwe nenhema.
Muzvare kuvheya vakasungwa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo vachitsoropodza kanzuro yechitungwiza pamwe nehurumende mushure mekunge vanhu vemuchitungwiza vapukanyirwa zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo. Muvhidhiyo iyi muzvare kuvheya avo vakazosungwa mushure mekuhwina kwavakaita kudare repamusoro rehigh court kwavakange vaisa chikumbiro chekuti kanzuro yechitungwiza kanzuro yeHarare pamwe nehurumende dzimire kupukanyira vanhu zvivakwa zvavo zvainza zvisi pamutemo. Vakataura kuti vachazorwisa zvese zvaiitwa nemakanzuru aya pamwe nehurumende vachiti zvaikanganisa raramo yevanhu. Asi dare rati harina charaona pamashoko aya chinonzi chaikurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inongoshandisa mutemo uyu kumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Chizviri pachena zvakare pavanhu ava pavanozoenda kumatare dzemhosva vanenge vasungwa kuti vazhinji vacho hapana mhosva yavari kuwanikwa vainayo, zvinoburitsa zvakare pachena kuti mhosva idzi dzavanenge vanenerwa nemapurisa imhosva dzinenge dzisina maturo asi dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Saka inyaya inoda kuti igadziriswe nekuti tikaramba tiri munzira yatiri zvinoreva zvakare kuti tichangopinda muna 2023 poitwa dzimwe sarudzo dzinoburitsa makakatanwa nekusawirirana nyika yezimbabwe yoramba isingaenderere mberi pamusoro pe kusagadzikana mune zvematongerwo enyika.
Kubva pakadzikwa mutemo uyu nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina ndivo vakave munhu wekutanga kubatwa nemhosva pasi pemutemo uyu uye vari kupikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Asi munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakamboudza Studio 7 munguva yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inoti iri kushishikana zvakanyanya nekukura kuri kuita dambudziko remhirizhonga ine chekuita nevanhukadzi pamwe nevanhurume kana kuti gender-based violence. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare senzira yekugadzirira kutanga kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekurwisa mhirizhonga iyi mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimusi madiki, amai Jennifer Muhlanga vati dambudziko iri rakakura zvakanyanya uye munhu wese anofanirwa kuzvipira kurirwisa kuitira kuti ripere munyika. Amai Muhlanga vatiwo denda reCovid-19 rakawedzerawo kukwira kwemhirizhonga iyi vakati kuroodzwawo kwevana vasati vabva zera kwakakwirawo zvakanyanya.
Manhamba edu maanzwa achibva kwakasiyana-siyana achakakurisisa zvinoita kuti titi isusu kumhuri yeZimbabwe ngatishandei zvakanyanyisa munguva inoyi ngatiyeuchidzanei kuti chinhu chakaipa ichocho chegender-based violence.
Amai Muhlanga vatiwo mapurisa emunyika akazivisa kuti gore rino kubva muna Kubvumbi kusvika muna Chikumi mapurisa akatambira vamhangari vemhando iyi yemhirizhonga zviuru zvina nezana nemakumi mashanu nevatatu. Vatiwo munguva imwe cheteyi kwakamhangarwa mhosva chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi masere nepfumbamwe dzine chekuita nekubatwa kwevanhu chibharo. Pamhosva idzi dzechibharo mhosva makumi mana neshanu dzakaitirwa kuvanhu vanorarama neurema. Munyori mubaziri vaMoses Mike vatsinhirawo vakati nyika inofanirwa kukoshesa kupedza nyaya yemhirizhonga iyi.
Nyaya yekushungurudziwa kwemadzimai mudzimba inyaya iri kutinesa zvikuru senyika. Inyaya yatinofanirwa kuisa pamberi mberi kuti nyaya iyi ipere.
VaMike vatiwo nyika haigoni kuenderera mberi kana madzimai achiri kushungurudzwa munyika. Vatiwo zvakakosha kuziva kuti mhirizhonga iyi haibati vanhukadzi chete sezvo varume vari kushungurudzwawo. Vachitaura pamusangano uyu vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaAlex Gasasira vatiwo dambudziko remhirizhonga yakadai riri kukwira uye mapazi eUnited Nations akazvipira kushanda nehurumende mukupedza dambudziko iri. Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga iyi anotanga mangwana kusvika musi wa10 zvita. Hurumende yati kunyange hazvo ichaita zviitiko zvakawanda pamazuva aya, zuva guru richange riri mangwana, apo vachaenda kumusha weAppworth kunovhura One Stop Center iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa avakatora masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasvitsa makore mana nhasi vari muhofisi paine muonero wakasiyana maererano nemashandiro ari kuita pamwe nemararamiro ari kuita vanhu munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vamunangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika kuita utongi hwechekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapato anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vamunangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc vagift ostalo siziva vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kuzhia nhoko dzezvironda. Vatiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopewell Chingono, nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende muzvare Johana Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzivishe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nisai Marowa. Vasiziva vatiwo hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabyelections dzakamiswa kuitwa, hurumende ichiti kune denda recovid-19, asi bato rezanupf richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona kuti panyaya yesarudzo ndechekuti iwo kuzanupf nenyaya yekutya ruzhinji rezimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vaakutatisa kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra2023. Ndodambudziko ratiri kuona kuti vamunanga vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haisita kuda mukomana chidiki kuti apinde kuti tigadzire nyika, saka
mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhela Skumalo vatiwo kupinda kwavamunangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro ezanu pf ari mamwe chete.
Mukutarisa chaiko hongu uso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vaMugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa levo yeuromo hwaani vanhu hwasiyana newekare ndochekutanga. Chechipiri tikatarisa masevi giriva rakutova maguta atoa kana mumamisha, tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira kana kuti mabhuku hakuna kana zvekudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi zvatova west kupfuura pazvanga zviri vamunangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vamunangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marodzi agadzirwa, mahighway ari kugadzirwa mumarokesheni nemaindastri maama ane makomba akasiyiwa nevamugabe memweya muri kuvharwa vharwa. Mupo chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinge dzichigadziriswa kune vakavatenderedza, ndo zvakabudisisa vamugabe. Asi vamunangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yezimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo, for the next maybe 3 years or so tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri wezanu pf vamike bima, asi imwe nhengo yezanu pf vapeter matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavamunangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
President vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Chinova chidanho chatopa musoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yeZimbabwe idzokere. Tiri kuona kwavhurwa naFrederick Becker, wana rengo mine wanane wari kufurwa wese anga kwarokarikara mamwe 20 years ago because of sanctions pari president wari kushinga kuti zvose zvicho saka zvizhinji zvekuti hatingakwanisi kuzvitaura nezuva rimwe chete zvinozoda kuti gare kana nguva hombe titaura zvinhu zvakadaro izvozvo
kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwekusimudzira veruzhinji World Bank inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama munhamo yakanyanyisa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakaremara vari kukurudzira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo vari kuparura budget rehurumende ra2022 mangwana kuti vawedzere mari dzekuvasimudzira sezvo vaomerwa neupenyu zvakanyanya. Pari zvino vakaremara vari kupiwa madhora zviuru zvitatu zvemunyika pamwedzi. Ongororo yakaitwa nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kana kuti UNESCO yakaburitsa pachena kuti vakaremara ndivo vakanyanya kuomerwa neupenyu munguva yeCovid-19 muZimbabwe sezvo vari kukundikana kuzviitira mabasa emaoko kana kupema. Vasikana vakaremara vanonzi vari kumbunyikidzwawo zvakanyanya munguva dzino dzekurwisa denda iri. Vakaremara vanonziwo neongororo iyi vari kutadza kuenda kuchikoro kana kuzvipatara. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachirwirawo kodzero dzevakaremara uye vasingaone vamasimba kuchera.
Tinozviziva kuti kubazi republic service labor and social welfare kwava nedepartment riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga chatingatarisira kuti budget riite ndechekutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei kudepartment of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana, atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer. Inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimo. Tinenge tichitarisira kuti budget iite kutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pari zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti budget dzimwe padai rinokwanisa kutarisirwa kuti madhorama zviuru zvitatu pamuri pamwedzi angavandudze here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tandifungidzira kuti zvimwe pada budget ichatarisawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzviuru makumi mana iyo raramo.
Zvii zvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti budget ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana bhimu zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka taiziva kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubudget asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira munyaya dzedzidzo izvozvo tinenge tichitarisirawo kuti dai budget ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo atingati maassistive devices, hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yeutano. Nyaya yeutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzeCovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tinenge tichitarisirawo kuti budget dzinge dzichitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kutange kuchibatwa sei uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vasingaone vamasimba kuchera vari parunare muHarare. Yasuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nemudzimai wavo vakabatsirana kupa vanoshupika chikafu chenyama yetoki nembatatisi paimba inobikirwa zvekudya yeDC Central Kitchen iyo inoshanda pasi pesangano rinobika chikafu chinopiwa vadzidzi vemuzvikoro pamwe nevamwe vanhu vasina pekugara. VaBiden vakabatsirwawo nemuteedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo avakauyawo nezvekudya zvavainge vabika. Somalia yadzika mutemo wekuda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo zvikamu makumi masere kubva muzana zvenyika iyi zvisina kuwana mvura yakakwana, izvo zvasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasina chikafu chakakwana pamwe nemvura. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chakatanga sangano rakazvimirira rekurwira kodzero dzevanhu muzvare Comfort Dondo vanoti panguva ino yekurangarira kushungurudzwa kwevanhukadzi pasi pe 16 days of gender based violence vachange vaine zvirongwa zvizhinji zvichange zviri padande mutande zvekunzwa zvakasangana nevakamboshungurudzwa uye vari kushungurudzwa nekuvapa ruzivo rwekuti vangaite sei. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mchanganyauye weStudio 7.
Takatanga organization yatinoti NGO, non-for-profit organization, inonziyo Pumulani, Minnesota African Women Against Violence. Andakaipa stand nekuti ndokwandakaitangira kuMinnesota asi chirongwa chedu chinobatsira madzimai pasi rose. Saka pa 16 days of activism tinokurudzira madzimai vakambosangana nemhirizhonga kuti vaone kuti vari kusheya nyaya dzavo nemamwe madzimai vaone vari kuzvisimbisa vachitaurawo zvakaitwa kwavari nemabudiro avakaita. Uyezve tange tine zvimwe zvirongwa zvevana zvevana vechidiki mayouth kudzidzisa vana vedu vechidiki vakomana kuti vanobata seiwo vamwe vavo vechidiki madzimai kubvira vachiri vana. Tange zvakare kuhosama maconference nenyaya yeCOVID-19 hatisi kusangana zvedu paudzima asi tinenge tine zvirongwa zvatinoita online izvo tinenge tiri kushera zvinowanikwa ini paFacebook pasarangu ichinzi Comfort Dondo. Makatarisa paFacebook munondiwana munoona pane zvimwe zvirongwa zvinenge zvichiitika ipapo.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano renyu iri?
Ndakawirwa nedambudziko iroriwo muwanano yananga ndiri kunoku kuAmerica. Ndakange ndakaroorwa nemuAmerican asi zvakangoitikawo kuti semadzimai akawanda paunobata pamuviri pekutanga panowanzoitika kakushamisika kakukatyamadya kanoitika pamunhurume kunyange makaroorana. Ndakatozodzidzawo ndikaona kuti vakadzi paunobata pamuviri ndo panonyanya kuwanda abuse nekuti munhu wemurume anenge ariwo mushoko yeno mwana wekutanga zvikasabatsirwa munhu akasavana vakasavana rubatsiro kubva kuna kumadzitete kana kushamwari panogona kupedzisira paitika mhirizhonga. Saka ini ndakasangana neyo mhirizhonga, ndasangana nayo ndakaone kushungurudzwa kwakanyanya ndichisingirira mwana wangu. Asi pandaienda true ndo dambudziko irori ndakasangana nema organizations akasiyana siyana asi kuno kwandiri kugara kuno ariko asi akange asinga miti ma cultural needs angu semunhu mwechikadzi akazvarirwa kuAfrica mazhinji acho aicater for vachena vemunomu kana vatema vemuno. Saka ndo panakabva ndaona kuti regai nditangewo bato rangu rinoita se rinobatsirawo madzimai ekwedu. Saka ndo matangiro atakaita kubvira 2015 up to now tisiri kumboshanda nemadzimai akazvarirwa kuAfrica.
Tinoona zvakare makawanikwa muchinyora bhuku. Bhuku iri rinonzi chii uye rinobatsira sei madzimai ari kutarisana iwo nemhirizhonga? Makawanikwawo muchimbopinda mumhirizhonga here?
Ndakanyora bhuku rangu, bhuku rinonzi Facing the Giants. Facing the Giants tinotaura nemhirizhonga yandakasangana nayo asi handingotaure nezvemhirizhonga yandakasangana nayo. Ndinotanga kutarisawo kuti kubvira ndiri mwana mudiki mararamiro ataita ndakakura sei zvii zvimwe zvinhu zvakazondikonzeresa kuti ndipedzisire ndasvika mudambudziko rakadai. Saka ndotaura zvinhu zvinosanganisira trauma yatinoti childhood trauma zvimwe zvinhu zvinoitika makuriro edu tinozviona zvinoitwa nekuda kwetradition culture ndinozvibata izvozvo mubhuku rangu. Ndotarisawo pananga ndave kuAmerica kubatsirika kwandakazoita nezvimwe zvinhu zvandakaita kuti ndibude munero yanoti vicious cycle yeabuse. Saka ndinonyora nyaya dzeupenyu hwangu ndosanganisa nyaya dzemamwe madzimai andashanda nawo asi andonyaufarira panyaya rebhuku randakanyora iri ndechekuti rinopa matools rinopa zvinobatika zvinogona kubatsira madzimai. Tine rinoti journal kumashure kwebhuku ndakarinyorera kuti ndiba basire mazimai kwete zvekutengeka nazvo kuti profit kunokumeka mari aiwa rongo kuti mazimai akawanda kunyanya mazimai ekuZimbabwe bakwanise kuona bukiro revagobatsirikana semabatsirikana andakaita inini
vanenge vari kutarisana nemhirizhonga panguva ino apo pari kurangarirwa nyaya yemhirizhonga yegender based violence munovakurudzira kuti vaite sei uyezve munobatika kupi
inini zvinokurudzira madzimai kuti always reach out tsvaga munhu anotaura naye waunotrusta inini ndakasununguka chaizvo vanokwanisa kundibata pafacebook tsarangudzo its comfort dondo mukasanga comfort dondo pafacebook munondiwana
avo vanga vari muzvari comfort dondo mukuru wesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence uye vari munyori webhuku rinonzi Facing the Giants vachitaura vari kuMinnesota muno muAmerica namavelas muchanganya uye westudio 7 Nao zemitambo, chikwata chema Lady Chevrons che cricket che muZimbabwe, mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri muZimbabwe, icho chiri kushanya muZimbabwe nemuAfrica. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Che kwacha che Zimbabwe ichi chiri kupinda mudariro muTagashinga Cricket Club ne USA chichiziva kuti kukundwa zvekare kunoderedza manyukunyuku ari makundano aya Zimbabwe yakarohwa mumutambo wayo wekutanga neThailand nemaruns masere zvekuti inofarira kukunda America kuitira kuti irambe ine mukana wekuenderera mberi nemakundano aya kunze kweAmerica neThailand Zimbabwe iri mugungano reGroup B neBangladesh pamwe nePakistan murairidzi wemaLady Chevrons Adam Chifo anoti vachaita nepese pavanogona napo kufadza ruzhinji rweZimbabwe urwo ruri kuvatevera.
Tinozviziva kuti tine vateveri vazhinji munyika vanogara vanofamba nesu nguva dzose. Tinovambisa kuti isusu tichazama patinogona chaizvo kuti tinge tichitamba uye kukunda kuti tichienda kutende mberi.
Chifo anoti kunyange hazvo vari kuda tikiti rekuenda kuWorld Cup hazvisi kuzove nyore achitarisa zvikwata zvakaungana muZimbabwe.
Mune mumwe wedu tiri muchikwata takadai maso edu ari pakuti tikwanise kuqualifya kuenda kuWorld Cup. Hakusi nyore nekuti kune timu dzakaita sana West Indies ana Bangladesh ana Pakistan ana Ireland itimu dzinogara kutamba cricket pamando chipamusoro.
Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirwa nakapteni wacho Mary N. Musonda. Ireland, Netherlands, Sri Lanka ne West Indies dziri mugroup A. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi zviri muHarare izvi ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano e2022 World Cup. Mitambo yeWorld Cup qualifier iri kutambirwa munzvimbo ina. Takashinga Cricket Club, Harare Sports Club, Sunrise pamwe ne Old Hararians. Izvi zviri kupa vatsigiri vemutambo uyu dariro rakakura rekusarudza mutambo wavanoda kuona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vekuchitungwiza muzvare Alice Kuvea vawanikwa nedare vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosvitsa makore mana vachitungamira. Chikwata cheZimbabwe checricket chemaLady Chevrons mangwana mangwanani chiri kupinda munandare mutambo wekuedzana masimba nechikwata chekuAmerica icho chiri kushanya muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro inwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngelanga injabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 Days Against Violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asiboni ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye-hashtag the walk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo abanganye labaqhatshiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe-16 Days Against Gender-Based Violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alithumi. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namuhla, umsekeli kamphathintambo ubona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthi amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abewethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye-16 days ikhuluma ngokuthiwa Orange the World End Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyiumbala oyi-orange oye-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhla ka-25 kuseyaphetha mhla ka-10 December. Kuye saphuma nendimba yethu thina sikhanyele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikukhanyela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhanyela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa mengowabomama, kuyabe kungasela zikhundla kuthiwa lezinye zabobaba. Bonke omama labobaba babesebela amathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo ngathi uhulumende uhulumende kunengi nasekwenzile.
Sibona ngazani uhulumende kayenzi awukusisuthisayo ngoba siyabona standekile omama lokho bahlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende. Xa ungakhangela i-statement sami lesi engisikhiphile ngikhuluma ngoMary Chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyaleni kubalana ukuthi ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina sabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu iye asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala kakahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele i-justice ezimbabwe kathesi okathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo what more thina abe-opposition.
Lo nkosikazi Barbara Chanyani wayesikhulumela isogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa yicoronavirus selokho ugobhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyaka enye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayedlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika bogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behlutshinile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abephethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwaselenziwa ngomnyaka olandelayo lapho acinga enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Ingcishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Jenifani Ntungagwa uthi yena akawuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhumbela. Kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele ekwangamela ngabe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku sikhankasa ukuthi amazesti besiwathethisa ukuthi bebuye belethe esidc investigate. Okwakathesi umkhonomi eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNomzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asiboni ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla le ZANPF umnumzana Babuthomoyo uthi umnangagwa usethethe inguquko enkulu lokhe wathathayo intambo zombuso.
Lokhu kudalwa ngama-policies esithe hafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ngesilungu abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi i-economy yethu ngakukhula nge-3.9% kulokwenalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Ungayisukuthi bekulalolu bhubhano, hayi, sikhaleni ngabe sesikhatshana khathesi. Lama projects ayenza.
Omunye osekela ibandla leZanu PF, umnumzana Munathe Mthutsa, uthi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Utshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube ngumkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe, wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akulaviki edlulayo umongameli engazange ehambe eyovula kumbe ifekitali kumbe into zokulima kumbe indawo into ezinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kwamgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula, njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimota zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa akeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso e-hashtag the walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo, abangane labaqhathwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Unkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. Okay, Dube, uxoxa lo Mangwenya ngalolu hlelo.
Ngiza namhlanje ngiphathele i-business lethu elishasha. I-business lethu elibizwa ukuthi i-business and domestic monitoring and verification services. Injongo yaleli business silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni sikelele, ikakhulu abantu abakithi abakudiaspora. Abashiye imdeni emuva, bashiye abazali emuva, bashiye izingane emuva. Belamabhizinisi abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe amabhizinisi abo, bathumela izimali ukuthi ziwondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdinini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-raise kuma-city council. Abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke lina khonapho ke likubamba njani?
uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyefinyelela khona. Sase sisiba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi besitshela ubuhlungu abadlula kibo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sase sisiba lentshisekelo yokuthi siqalelele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sihambe siyefika emndenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sekungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungakuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe yenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakuyi ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisini lakho lelo business olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kobulawayo +263 292 262354, ku-cellphone or ungathinda nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga, themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi amanamhlanje.
Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Ntini, yena osehlala eMelika. UNtini uxhasane labanye abasungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizimusi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla le itholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untu ngameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abaye badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaqeda ukudlalela iqembu asikuthi indaba ye-relationship neqembu siphelile, kumele ukuthi bacontinue in another way indlela yokuncedisa iqembu and nokuthi labo benze imali babe le at least i way source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, ama-tennis, izicathulo, amayembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understandiyo. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza ukwenza njani. Kimi it was an automatic because ngisengakubona lokhu engafika lapha e-America lase-England ngangikubone la mazwe wonke. Abantu abaphathelane neqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni, bathuthukise igama leqembu njalo benzeni bebe ne-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungwele ngibuza ukuthi senze njani. Athi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved labo as well so that ukuthi abantu authenticity ukuthi hayi into lengiyiqembu yenziwa ngabantwana be-Highlander and benzani, bakuthuthukisa ibizo le-Highlander ngoba i-Highlander ungakhohlwa i-Highlander iyimuli. Ungavele ube ngu-Highlander noma nini, ungaze usuke ulokhu ngu ayilenda. So nga uya ayilenda, kumbe iskipa, kumbe nga masoizi, kumbe nga tenisi, kumbe kuyino uza ngedisa ngako, ngedisa la usenzani, uzenze impilo yako, but at the same time, upusha igama le team.
Ikusasa le bhizimusi lenu leli ulibona liminjani, kuyini likuloyisayo?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana, just to support each other. Ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa i-team, iqembu lesigaba lapho abavela khona. Ngoba iyayilende ngiyakobulawayo imathebele lendi esasitravela thina siya kumbe kubo wangeki ku even siyaharare bomangura siyadlala khona hani labo shabhani mine langaphingapha emaswingo. Uyathola ukuthi kapho kula bantu bayalenda abaningi kakhulu. Ukubambana ke okuqakathekileyo kusetshenziswa engufisayo ukuthi abone into le esiyenzilele eyenzukele eyama tennis. Ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis, kube izikipa, kube ngamayembe, kube ngama tracksuit, kube ethethwe ngabantu beHighlander, kube lama shops avuliwe kobulawayo khona para tennis into ze merchandise eze Highlander. Kuqhatshwe abantu beHighlander beteam abakwazi ukuthi ba they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi ayilo lo ngusiza khoza lo lo ngugift lo ma junior lo ngutabani ma lo ngivini uzenzo sekukhona ngale blessing but bebe ukuthi uzenzo umoyo lo yibe wonke engadlala abo blessing gumiso abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo babajabula ukuthi ngikwa Highlander kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola imarketing elula kakhulu ukubambana.
Abalandeli beqembu uMazwibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjwana abantu babambane ba-build i-Highlanders njenge-Highlander institution eyiyo yona. Ungathola ukuthi mina lokhu sengatravele umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungasozithola umuntu okobulawa ukuthi kayazi i-Highlander. So ikule brand name ngenjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abeZimbabwe abase-America abase-UK abase Australia ngelanga ba spend more than maybe $10 that bengazimiselanga uyispend. Can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis ona na weboss just one person, even bengathenga wonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world. Imali engenzwa lapha imali engakhulu iyaviselani imisebenzi eqembini. Bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imisebenzi, abantu abakwa administration bayathola imisebenzi, even izihlobo imuli zethu esake sadlala lathi labanye besaputele ndoba afito ngoba guess what siyimule yi one abangabamba nabantu baspend imali towards the Highlanders. I team iyakhula abantu bathuthwa they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into ze Highlanders. Yeah, ina phela idinga ukuthi be sponsor. Ungambuza ukuthi be honest ingazi sponsor yena yodwa Highlanders ngokuba le organization ebambeneyo kube le structure kuba ukuthi okay into ze Highlanders asizenzeni so imagine the things you saw ama right ukuthi amagame adabukele ayenziwe so. So yi message engiyishaya kuqaliswe ngama-tennis ona lawo asikho kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least i-Highlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa.
Lo nguMalvin Tini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala eMelika. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende woncindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe zisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria lakwele Iraq zilesifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union uMnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus.
ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlele oludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezijeziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izijeziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe zombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathintambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kusukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State umnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limalele Poland kukho konke lokhu okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department yeMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland umnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezijeziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxumele Poland ngokusekela ukuzimela kwele Ukraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela izindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 Days Against Gender-Based Violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngowafasi 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.